Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira Sakubva, Danga Mvura, Chikanga, Hobos 1, 2 ne 3, Dream House, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2, amai Agnes Musabayana, vanoti nekushaikwa kwemvura munzvimbo yavanogara, madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura. Seizvozvi zvitamuka na4 am kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusikuru. Vamwe vanenge vachitoda mvura every day, saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha wegarikai Hlanani Kuhle, amai Lina Maunganidze, vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedza tochera mvura yemuzvirwizi, vanhu vamwe vaakutoimwa, vamwe vaakutoishandisa zvemukicheni. Haisi kubuda kana 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos, amai Mary Marange, vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Papa, nekuti tiri kushupika nezuti hatisati tisorina kana mvura. Bhauza rako ranga gumire kuzasi, haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuti sei. Nhasi tamukana 3 kuti tichere mvura. Mati parikunetsa pamvura, ngaaone zvekuita. Kanzuro yacho kaigadzirise zvinhu zvimire zvakanaka. Nokuti Hobos yese mvura yacho iringoti apo yoyo apo. Hobos 3 chaiyo chaiyo haina kana kutombosvika mvura. Hobos 3 yatosvika muzasi makadzikira kuti adii kuti achere mvura yacho naiyoyo.
Vapasimo Chiropa, avo vane chibhurani munharaunda iyi, vanoti chibhurani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura, izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuro inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
One week mvura iri kunetsa, vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo, vaakutongochera muchirwizi chiri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira, vakabatsira ndo uri kutombobatsira vanhu, but mvura yacho yatove neshortage yekuti yaakutopera mugodhi. Saka taakutova limited time kuti after kana 4-5 hours vouya. Mapakitsa vakaita line havatomborina, vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa. Saka mvura yatinetsa chaizvo, hameuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei. Mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana. People are starving nemvura. Please ngavatibatsirewo, ngavatibatsirewo because water is precious. Hapana changa kukwanisa kuita tisina mvura. Please help us. Vekanzuro kana hurumende yacho, please be concerned nevanhu.
Kanzura weguta remutare uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvemvura vajohn Nyamoka, vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta remutare. Vanyamhuka vanoti kanzuro yavo iri kuita zvose zvainogona kugadzirisa dambudziko iri nekuchimbidza.
Okay, problem takaita best pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best yo yatora time because ipeiri pacho bekuholoda yedu aisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement. So nesuro takazoita plan takahaya inonzichikwe escavator ndo takahaya kuti titry kuti tidi ichere. So tofunga kuti by tomorrow mvura inonga yanomalaizwa, but zvetiri kuita for now tank redu reservoir iranga rine mvura. So tiri kumbopota tichivhurira mvura for some few hours manheru kuti vanhu vambone yekuchera yekumbomwa then tovhara.
Vanyamhuka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta remutare vaJoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru 400 vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.